vachitaura nestudio 7 mutauriri wekanzuru Ivala Mumeya vati vabata chirwere ichi munzvimbo yavo.
Tiri kuti isu sebasi tinoona nezveutano kukanzuru yechitungu isi toda kuzivisa veruzhinji kuti pane makesis aziviswa maringe nechirwere chegurikwiti muchitungu isi. Gurikwiti chirwere chakaonekwa chiri pechina pazvirwere zvinoti zvinouraya vana vane makore ari pasi pemakore mashanu.
Vameya vati pari zvino vanhu 12 ndo vawanikwa vaine denda iri, uyewo vachiri kuongorora vamwe vari kufungidzirwa kuti vangangova neutachiona hwegurikwiti uhu. Vameya vati sekanzuru vari kukurudzira veruzhinji vane vana vadiki kuti vabayiwe nhomba muchirongwa chehurumende chekubaya nhomba senzira yekudzivirira chirwere ichi.
Zvatiri kutarisa vagari kuti vange vachiita kuti vange vachienda kuzvipatara kana makliniki ari munzvimbo dzakavakomberedza kana vachinge vaona zviratidzo zvinosanganisira kupisa miri, kuyerera dziwa, kukosora nekuita nekuva nemaziso anenge akatsvuka achibuda tumisodzi, uyezve kana vachinge vaona mwana ainge aita tumapundu neyatinoti rashi iya. Saka tiri kukurudzira kuti vana vane makore vane mwedzi inoti mitanhatu kusvika pamakumi mashanu nepfumbamwe kuti vange vachienda kunobayiwa mukati menzvimbo dzemakiriniki kana kuti panenge pachifamba vanhu venyu vanenge vachibaya vana.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambovei gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya pave nenjodzi huru yekuti chirwere ichi chinogona kupararira nekukasika. Dr. Madzorera vatiwo havaoni zvakanaka kurega kuvhura zvikoro, vachiti chakakosha ndechekuti vana vadiki kusvika pamakore mashanu vabayiwe nhomba.
Gurukwiti rinonetsa nokuti chirwere chevana vadiki uyezve chinospreda, chogonospreda very fast pavana vadiki ivava kunyanya vaenda kuchikoro. Asi hatingamisi vana kuenda kuchikoro nemhaka yekuti paita outbreak yegwirikwiti. Kurudziro yedu ndeyekuti vana ngavabayiwe nhomba. Ndakaona hurumende ichitora kuda kuita zvokubaya vana vese vari between 6 months and 5 years vada kubaya nhomba. Ngazviitwe izvozvo chimbi chimbi, ende vachiuya kuzvikoro ngavabayiwe, chero vakambobayiwa ngavabayiwe futi, ndo bhisi yacho. Tikadero tinokwanisa kuchikontena, hapana imwe nzira yekukonteina gwirikwiti kunze kwokubaya vana. Hatingamuzo kuti musatambe, sanotamba kwanhingi usaende kuchikoro hazvishande. Nhomba ndoona kunge ndo yega ingangotibetsere kuti tikontene gwirikwiti.
Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu 650 nevasere 648 vafa nechirwere ichi munyika yose. Zvinonzi nyika yose chirwere ichi chabatawo vanhu 500 943 kana kuti 5843. Hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vana nhomba kusanganisira vaive vagara vakabayiwa kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.